uyu apa tananga kutakananga ku fresh election semataura akaita mukuru wedu advocate Nelson Chamisa sarudzo dzakaitwa isusu hatisi kudzitambira naizvozvo tiri kuti panofanira kuitwa sarudzo patsva dziri pachena dzakajeka dziri free and fair dzichabuditsa mutungamiri nehurumende ine rutsigiro rwakakwana rwevanhu vemuzimbabwe
izvi munoona here vemamwewo mapato asiri reTCC vachitambirana nazvo
kune mamwe mapato tatoona achitonyora achitaura kuti sarudzo dzinofamba zvakanaka panofanira kuitawo sarudzo patsva saka tirikuona kuti mapato ari kutambira zvikuru nyaya yekuti sarudzo riitwe patsva pane vamwewo vanogona kuzozvitambira asi ruzhinji rwemabato ivo vari kutambira macivic society organizations ari kutambira neruzhinji rwemuzimbabwe ruri kutambira but kunyanyanyanya mukatarisa vana sadec vana african union vakanga vari muno kuzoongorora sarudzo vari kutotaura kuti sarudzo dzinofamba zvakanaka zvinoreva izvo kuti sarudzo idzi dzinofanira kudzokororwa dzichiitwa nenzira yadzinofanira kuitwa nadzo dzichizobuditsa mutungamiriri anenge achidiwa nevanhu zvechokwadi kwete zvepanyika
ngatibatewo nyaya yerunyero kuperwe kuti munogona kuratidzira nekukwidza nyaya idzi kumatare taitaurawo nemutauriri wavamunangagwa vacharamba vakaudza studio 7 kuti vakakumirirai hamuoni here sekuti kuchava nenjodzi inogona kukonzereswa neurongwa hwenyu
hazvifaniri kuti zvikonzere njodzi munyika kuti nyika igadziriswe munhu wese anoda zimbabwe anofanira kutofara kuti nyika yakugadziriswa tikutotarisira kuti tine vari muzanu vacho vanofanira kunge vachitofara kuti baba Nelson Chamisa vari kutungamira chirongwa chekugadzirisa nyika chekuti nyika igadzikane ive nerunyararo ive nerudo igova nyika inobudirira inokwanisa kuvandudza nyaya dzepfuma kuti vanhu vawane mabasa vawane kugara zvakanaka vaendese vana kuzvikoro nezvakasiyana siyana zvinouya kana nyika ichinge yagadzikana nyika inogadzikana sei nyika inogadzikana kana paitwa sarudzo dzisina mhirizhonga dzisina mhongamupopoto dzisina kudhonzerana dzinobuditsa mutungamiriri anotendwa nenyika yese nepasi rese zveshuwa mutungamiriri uyu asarudzwa pachena mune zvakanaka musina kurovana musina kuburikidzana musina kuvhundutsirana musina kubiridzirana zvaiitwa mune zvakanaka zvakatariswa nemabazi ana sadaki nana african union neimwe nebazi itsva rinofanira kugadzirwa risiri vheki risange richirana maelections